manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 30/2024 makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakashaya nesondo. Vakawanda munyika vobatana neAmerica mukuchema vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaCarter vachiti munhu akaita basa guru panhaurirano dzekusunungura Zimbabwe pamwe nekuunza runyararo munyika dzakawanda pasi rose. Sachigaro vesadiki vari mutungamiri wenyika vaemasene munangagwa vanotesangano ravo rakazvipira munyaya dzerunyararo nebudiriro asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti riri kukundikana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakauya mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe kana kuti 39th president mugore ra1977 vakashaya nezuro vave nemakore zana. Sangano ravakatanga rinobatsira pasi rose reCarter Center rakazivisa kuti vaCarter vana vemutungamiri weAmerica akararama kwenguva ndefu kudarika vamwe vose Vakashaya vari kumba kwavo kuPlains mudunhu reGeorgia uko vaigara nemudzimai wavo amai Rosalind Carter avakashaya muna mbudzi gore rapera vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu. Sangano reCarter Center rakaongorora sarudzo dzinopfuura zana kusanganisira dzemuZimbabwe uye kuyananisa makakatanwa munyika dzakawanda pasi rose. Rimwe basa raiitwa navaCarter nesangano ravo kusimudzira utano uye kurwisa urwere munzvimbo dzine urombo pasi rino. VaCarter vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize kuOslo, Norway muna 2002. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati varasikirwa neshamwari. Ukuwo vatungamiri wenyika nedzihurumende dzakawanda pasi rose vari kutumirawo mashoko avo kumhuri yavaCarter pamwe nevana vemuAmerica ekuchema pamwe nevamwe pamwe vachikuzawo mabasa akaitwa navaCarter muupenyu hwavo. Muzinda weWhite House vazivisa kuti musi wa9 ndira ndiro richave zuva raiswa padivi kuti nyika yose icheme vaCarter. Pavakatora mikose yemutungamiri wenyika muna 1977 vakavimbisa kuumba hurumende yakanaka sezvizvarwa zveAmerica.
There can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning.
Hakuna chinhu chakanaka kana basa rakakura muAmerica kupfuura kubatsira kuumba utongi wejekerere nerunyararo pasi rese.
Aivanga ari mashoko avaCarter vachitora mhiko semutungamiri wenyika muna 1977. Vachitaura nevatori venhau veVOA muna 2019 vaCarter vakatura shuviro yavo yeramangwana vachiti
I would like to see the United States in the future strive to be the number one champion in the world of peace.
Ndingade kuona America ichishingirira kuve pamusoro penyika dzese pasi rese munyaya dzerunyararo kodzero dzevanhu uye kuchengetedzwa kwenharaunda. Ndinoti batai vanhu vese zvakaenzana. Tikakona izvi tinenge tave nesimba munyika ino yandinoda zvikuru.
VaCarter vachitaura nevatori venhau veVOA muna 2019. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaClayton Gonese kuti tinzwewo maonero avo.
VaJimmy Carter vanozikamwa nekukoshesa vanhu uye nekukurudzira utongi hwejekerere. Ndokusaka muchiona kuti pamazwi avo avakataura vachitora mhiko kuti vaive mutungamiriri vakataura ivo kuti vaizoumba hurumende yakanaka kunge vanhu vemuAmerica. Pavakabva pautungamiriri mushure mekunge vakundwa navaRonald Reagan, vakaramba vachienderera mberi nebasa rekusimudzira upenyu hwevanhu. Ndosaka muchiona kuti vakazopiwa mubayiro weinonzi Nobel Peace Prize. Ndonhoroondo yavanotisiyira iyoyo.
Titarisewo kuti vakati vakatungamira nyika temu imwe chete, utongo hwavo hwakatambirwa zvakadini nevana veAmerica?
Kunyange zvavo vakata vaive munhu anovimba nekutenda muutongi hwejekerere, tinoona kuti panozoitwa sarudzo dzemuna 1980 vakazodyiwa, sezvo vanhu vanga vakuramba utungamiriri hwavo uhwo hwainge hwatadza kusimudzira upfumi, hwainge hwatadza kugadzirisa matambudziko ainetsa ekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika dzakaita kunge ana Iran nedzimwewo dzinenge ana Soviet Union. Saka foreign policy yakakonzera zvikuru kuti vakata vange vachidyiwa musarudzo navaRonald Reagan.
Zviripo here zvamungati zvingadzidzwa pautungamiri hwavakata neupenyu hwavakararama?
Pane zvakawanda zvingadzidzwa mukoma Evans nevari mumatongerwo enyika kuti vakata munhu aikoshesa utongi hwejekerere. Ndosaka muchiona kuti pavakadyiwa musarudzo navaRonald Reagan, vakata havana kurambira vari pachigaro, vakabuda zvine kuremekedzwa, kana yatingati pachirungu dignified exit. Saka zvinotitaridza izvozvo kuti vakata munhu anezvi akasiya nhoroondo yekuti vamwe vanofanira kukopa vari mumatongerwo enyika. Vanhu vanofanira kudzidza kuti koshesai vanhu vamunenge muchitungamirira. Ndo zvinodzidzwa nekuti vakata ndo zvinhu zvavaingoita kusvika vasvike mukufa.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaClayton Gonese vari parunare muHarare naEvans Ninga weStudio 7. Zvichakadaro, vakawanda munyika vabatana neAmerica nepasi rose mukuchema vaimbo yemutungamiri wenyika iyi vaJimmy Carter, vachiti munhu akaita basa guru panhaurirano dzekusunungura Zimbabwe pamwe nekuunza runyararo munyika dzakawanda pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakata avo vakave mutungamiri wechimakumi matatu nepfumbamwe ndivo vaitungamira America apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kubva kuBritain muna 1980 uye vakapinda munhaurirano dzekuunza utongi hweveruzhinji munyika. Mumwe mugari wemuHarare amai Eugenia Shumba vati vakata munhu akabatsira vatema kubvisa utongi hweudzvanyiriri.
VaJimmy Carter vanga vasiri muresist, vakabatsira murusununguko rweZimbabwe, vakabatsira futi kupedza apartheid munyika yeSouth Africa. Saka tinoara
vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatsanangura vakata semunhu akabatsira Zimbabwe zvikuru uye aida kuti munyika muve neutongi hwejekerere kubvira vachiri mutungamiri weAmerica kusvika vabva pachigaro vave kushanda nemasangano avo anoti Jimmy Carter Foundation nereElders.
Munhu anga akazvipira pabasa rake chinganyanya kutifadzawo kunoku ndechekuti vakazamawo kutibetsera kuti nyika yedu iyo inova noutongo hwejekerere.
Mukuru weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe varumbidzawo vakata semunhu aive nembiri yekurwira kodzero dzevanhu nekuti vanhu vave neutongi hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti vazhinji munyika vachavarangarira nekutaura chokwadi apo sangano ravo raiongorora sarudzo munyika richibudisa pachena kuti sarudzo idzi dzainge dzisiri kufambiswa zvakanaka.
Tingangoti isu vaJimikata tichitarisa isu tiri maZimbabwe tozoti havaurwira kodzero dzevanhu zvezve mujekerere kuti hurumende inofananiswa navanhu musarudzo dzakasunungura inoitwa nomurao wavanhu. Saka tinokutarisa chose kuti haaa ngwamba yekurwira usununguko hwedu kunomu tichitaura izvozvi.
Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Leopold Chakanyuka vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachiyemura basa rakaitwa navakata pakubvisa vana veZimbabwe muutapwa, vanovashora kuti vakazvasika gwara votaura manyepo vachishandisa sangano ravo reCarter Foundation pamusoro pesarudzo dzaiitwa muZimbabwe.
Saka ipapo tinovashorawo panguva iyoyo nepamusana pekuti basa ravakanga vaapita akangari nyine kumhura nyika yeZimbabwe irikuratidza Zimbabwe iri nyika isingatevedere njemo uye chiri chakanga chese nechokwadi chezvaitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vakazvimirira vaJoel Mukusha vatiwo vakata vakazokanganisa zita ravo kuruzhinji rweZimbabwe apo vakatanga kunyumba nyika yeZimbabwe nesangano ravo reCarter Foundation nemaElders.
Kana maElder akavaitotaura aya kana vari vanhu vane chichiwo chaizvo navanhu sokubudisa kwaaita zvamaElder nezvavaifanwa vange vachibatsira kuti aiwa dai mafunungura dai mafunungura. Vanhu vamunouraya havana zvikana zvavanouwana vanongova vanhu vanongozvifambira havanei nezvimwe zvakawanda pamaasamshini amunenge maisa muchiti taitira kuvanhu.
Vakata nechikwata chavo chemaElders chaisanganisira vaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan naMai Graca Machel vakarambidzwa kupinda munyika nehurumende yaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna 2008 apo vaida kuzogadzirisa gakava rainge ramuka munyika zvichitevera sarudzo dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka pakati peZANU PF neMDC aitungamirirwa navaMorgan Tsvangirai. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga reZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko vaFarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekuryidzana nedzimwe nyika sezvo mutauri webazi iri vaMichael Mukura vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakata vari kurangarirwa pasi rese semunhu aida runyararo neutongi hwejekerere uye vanorumbidzwa nekuunza runyararo pakati peEgypt neIsrael. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Zvinonzi pane kusawirirana kukuru kuri kuitika apo vanhu vanenge vachipiwa mupunga pachena munguva yezoro rekisimusi nevamiriri vematunhu avo vari pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange mupunga uyu wakanzi upihwe vanoshaya vakaremara nherera neshirikadzi, zvinonzi uri kupiwa vanhu vanowana uye zvakarerekera kune zvematongerwo enyika. Mumwe asiri kufara nekusapiwa zvakanaka kwemupunga muchinhoi ndevaSmart Chivende. VaChivende vanoti mupunga waipuhwa vechidiki kuchisiyiwa vakaremara neshirikadzi.
Mukaochera kumamisika kuhodhog vanhu vamuka uchitotengesa mavegetable nematomatoes nemagaka kuti kungosuwe kuti azvizinhu zvasina nguva yakuti tochitatira ndezvemachembere. Zvimwe zvinhu zvacho nazvipo machembere izvi, machembere ndiwo anofanira kuti wapiwe raisi iroro nevanhu vakaremara nevanhu vari kuhwara muZimbabwe. Kuri kusura muchitaura kuti hei toda raisi tode raisi tode raisi muchive raisi mimi vechidiki ndavachande mhani vanhu avo mhani.
Asi mumiriri wechinhoi mudare renational assembly raLeslie Mhangwa vebato recitizen coalition for change kana kuti TCC vanoti vaigovera mupunga vakabatana nemakanzura asi vanobvuma kuti mawadhi akapuhwa zvakasiyana nekuda kwehuwandu hwevanhu muwadhi.
Magovera atakaita muwadhi yega yega taitungamidza kansela wemuwadhi imo for the bulk of the distribution dzaikurukurwa wadhi 9 wadhi 10 taigova tiri pamwe chete nemakansela eko. Handizive kuti vanhu vaitarisira kuti tiite sei.
Mutungamiri wenhengo dzebato reZANU PF muparamende vapopo raitogarepi vanoti vamiriri vematunhu vanofanirwa kupa mupunga uyu vasingatarise kuti munhu ndewebato ripi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakapa vamiriri vose pasina kusarudza.
Vati patose takafanana vakaziva kuti sina MP tinomirira vanhu vose. Kana paine umwe MP waakusarudza kuti mumiriri webato vasati kwaakutokonewa basa kwaMP. MP unofanira kupa vanhu vose nekuti purezidendi vedu ndiwe munhu wese ari muZimbabwe. Vatipai munhu wese musakarudza kuti
vatogarepi vanoti hapana chakaipa kuti vaMunangagwa vape zvekudya kunhengo dzeparamende kuti dzipe vagari munzvimbo dzavanomiririra.
Vakatozvimirira saMP unotarisawo vanhu vaanoshanda navo vamwe vovana vemadambudziko vaanoziva akanyanya kuti mhuri ine child head family apa pane vakaremara apa pane vakwegura zvikuru vanoda kuti vabatsirike. Saka MP muniriri wavanhu, saka purezidendi vangoona zvakanaka kuti one imwe nzira
Nyaya yekuti zvekudya hazvipiwe pachena kuvagari inonzi inoitikawo panopiwa zvekudya nebazi rinoona nezvemagariro evanhu kana kuti social welfare, madzishe nemasabhuku pamwe nemakanzura. Mutsamba yavakanyorera vamiririri venzvimbo muparamende, mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vakati vamiririri vemuparamende vose 366 kana kuti 360 vapiwe mupunga matani mana pamumiririri wega kuitira kuti vape vagari mumadhorobha nekumaruwa. Mupunga uyu waive wekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo yeparamende ichibva kubato rinopikisa nevamwe vakawanda vasungwa nhasi muKenya mukuratidzira kwaitika mumigwagwa, vanhu vachikurudzira kumiswa kwekupambwa kunonzi kwanga kuchiitwa vanhu zvikuru vechidiki vanoshoropodza hurumende. Mhuri dzevanhu 190 nevapfumbamwe vakashaya mutsaona yendege nhasi dzati hurumende yeSouth Korea yakundikana kuchengetedza mitumbi yevakaparara ava, sezvo yakambenge yavimbisa kuti ichaisa mitumbi iyi mumabhokisi ane chando, asi hatisati zvaitika. Mutungamiri wenyika vari zvakare sachigaro vesangano reSADC vaEmerson Munangagwa neZuro vakati sangano ravo rakazvipira munyaya dzerunyararo nebudiriro. Vachitaura pagungano rekunamatira nyika reNational Thanksgiving and Dedication Service rakaitwa muBulawayo richitungamirwa nemamwe makereke emunyika, vaMunangagwa vakati vanotenda Jehovha Mwari kuti SADC yakabatana muchisungo chekuunza runyararo nebudiriro kuvanhu vayo vose. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo dunhu reSADC rakanyarara kana tuchienzaniswa nemamwe matunhu emuAfrica, sangano remubatanidzwa wenyika dzemudunhu iri harina zvariri kuita zvikuru kudzimura moto inenge ichibvira munyika dzinove nhengo dzayo, vachipa muenzaniso wekutambudzika kuri kuitika muMozambique uko kuri kuenderera mberi pamwe nenyaya dzeutongo hwejekerere nedzihurumende dziri kutyora kodzero dzevanhu. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Kungotaura havo kwavari kuita, asi zviri kuitika munyika dzemuSADC dzakaita sana Mozambique hazvisi kuratidza kuti sangano reSADC riri kugona kuunza runyarara nekugadzikana mukati medunhu iri. Izvinhu zvakaita saizvozvo zvinoda kuonekwa zvichiitika, kwete kuti vatungamiri vataure nezvazvo ipo paground zvisiri kuitika.
Tichitarisawo mudunhu reSADC, Profesa Mukonza, tinoona kunga idunhu rakagadzikana tichienzanisawo nemamwe matunhu emuAfrica. Hazvisi here zvokuti vaMunangagwa vanogonawo kufunga kuti dunhu ravo rakagadzikana nemabasa avari kuita?
Zvingava hazvo izvo kuti tichienzanisa nemamatunhu akaita sana West Africa kunyange East Africa, dunhu reSADC rinenge rakagadzikana. Asi munguva iri kupfuura iyi tirikuona kuti pane kusagadzikana kuri kuitika kuri kubudikidza nekuda kwekusafambisa zvakanaka kunyanyanya nyaya dzeSARUD. Saka vaMunangagwa kana vachitoda kuti nyaya dziri kunetsa muSADC dzigadzirike, vanoda kuti vatange vataura kuti nyika dzinofanira kufambisa SARUD zvakanaka. Asi vakandemiri ivo havagoni kutaura pamusoro penyaya iyi nekuti naivowo vanowanikwa vaine mhosva nekuti SARUD dzakapfuura dzeZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Kungoti vana veZimbabwe havana havo kuzoita zviri kuitwa nevekuMozambique. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti naivowo panyaya iyoyi in'an'a havagoni kunyatsotaura vachinzwikwa nekuti vatoriwo nemhosva iri kukonzeresa kusagadzikana.
Asi chitsvambe hachisi kunyika here pane kuti dzimirire sangano reSADC kugadzirisa mamiriro adzo mudunhu kwete kuti vamirire SADC?
Hongu izo zondizo nika zino fana kunge zine atingati ma systems anoita kuti dzive dzakagadzika panyaya dzekugadzikana nekuzvidzivirira mukati menyika dzo. Asi kana dzakundikana sangano reSADC rinofanira kupindira ende rinofanira kunge richibhona rine makwanisiro ekuti kana paita yatingati need rinofanira kunge richigona kupinda robatsira matambudziko anenge achiwanikwa munyika.
Tichitarisa matambudziko ari muMozambique pari nhasi, zvinhu zvamungakurudzira kuti sangano reSADC riite?
Rinofanira kutaura namapato ari kupikisana panyaya iyi, potsvagwa nzira inoita kuti pawane kunzwanana, nekuti sekutaurwa namboita nyaya iri pakati pekusawirirana muMozambique inyaya yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology South Africa musvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Vaimbowe gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti havaone zvinhu zvichishanda zvakanaka munyaya dzeutano mugore ra2025 sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya dzeupfumi. Maonero aDr. Madzorera anotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveutano. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
VaMadzorera vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika zvimhingamupinyi zvagara zvichitaurwa nezvazvo zviri kutadzisa varwere kuti vabatsirwe pachena muzvipatara zvehurumende, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa zvichavhiringidza utano hwevanhu vakawanda munyika.
Government ngaiona kuti yaunza into play healthcare financing iri kudiwa nevanhu, kwete kuti vanhu vabhadhire varwara asi kuti tive nemaprepayment method vanhu vachikwanisa kugara vabhadhira dara kudara for their healthcare. Inenge health insurance, but andoda kuprescribe by the nature of the healthcare. Hurumende yanengo yakareba ichitaura nezve national health insurance, but hapana chatataona chinobatika. Vanhu vachiri kusafa, vanhu vari kutadza kurapiwa muzvipatara nenyaya yekutaura kutadza kubhadhara mauser fees aya ngaabve.
Vanotiwo Zimbabwe iri kurasikirwa nenyanzvi dzeutano dzakawanda dziri kubuda munyika dzichinotsvaga mafuro manyoro uko kwadzinopiwa mihoro ino gutsa.
Your brain drain yekurasikirwa nevasevenzi vemuhealth sector vakaita semadhokota nemanesi nevamwe vese vakawanda vanisingakwanisi kudoma iri kuramba ichienda mberi. Vanhu vese vanenge vatrena munomuzeobhe vari kubuda vachienda, zvinotisa kuti izvo service delivery irambe ichinetsa. But haisi brain drain yega, inyaya yezvese zvikwanisiro zvinodiwa muministry of health, mishonga, ropa. Takanzwa last week vachikomplaina kuti hapana ropa apa, taakutopinda musizi nemaaccidents.
Mumwe mudzimai wekwamaenzo kubhuyera mudunhu remanikale amai Stella Muchena vanoti madzimai mazhinji vari kutambudzwa nezvirwere zvegomarara. Vanoti kunyange hazvo madzimai aya aine ruzivo nezvezvirwere izvi, dambudziko guru nderekushaya mari yokunozopiswa magomarara aya, sezvo mishina inoita izvi isiri kuwanikwa muzvipatara zvehurumende zvisingade mari yakawanda kuti munhu avhenekwe kana kupiswa gomarara.
Tinonzi tariswai nguva ichiripo, tinogona kutariswa tooneka kuti tinayo, asi ndaudzwa hazvina zvazvinobetsera nekundangoziva kurapwa. Hapana automumire kuti rufuchiuyi nekuti hakuna kwatinoona. Sadza chaira tina hatine nyangwe kubhadhara school fees, taakungogwesha kwakuzoti anzirapwa atirapwi kumaamirira kufa.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vanotiwo zvimwe zvirwere zviri kubata vanhu munyika zvinotonyadzisa kutaura nezvazvo, nokuti dzimwe nyika dzakatoparadza matenda akafanana nechirwere chekorera icho chinogara chakatemesa musoro muZimbabwe.
Zvimwe zvirwere zvatagara tichingosanganawo nazvo maBP, shuga, makensa, tiri kuona kuti zviri kuwedzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinokurudzira kuti vanhu nokudaro vakwanise kuzvibatsirawo vanonzi manoncommunicable diseases, zvirwere zvisingatapurirani. Vanhu ngavaitirarame upenyu une utano, kuexercisa, kudya chikafu chine utano, mafruits, mamiriwo, mavegetables zviwande mumadhaiti yedu. Zvinobatsira kuti zvirwere zvakaita sana shuga nana BP nana kensa zvisanyanya kutibata.
Dr. Chiripanyanga vari kukurudzira vanhu kuti vadye chikafu chechinyakare chavanoti chinovaka muviri kuitira kuti vagare vane utano hwakanaka. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Moore. beshora vanobvuma kuti icho kwadi kuti zvirwere zvisingatapuriranwe ndizvo zvave nedambudziko munyika. Machiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu havachadya chikafu chine utano.
Hane maways ekutesta cancer paclinic. Tine mamobile clinics. Motikari munhu anoti kutotestwa onewa utano. Zvakanga zvisiko kudhara. Zvaitorewa kuti munhu anofanira kutanga afamba ega kuenda kumaclinic. Uyezve maclinic ari kure. Saka nyaya iyi tiri kuita yekuti tinoda kuwanza maclinic kumamisho. Inoita kuti tikwanise kubata zvirwere izvozvo zvichiri pekutanga. Nekuti ukabatwa BP nhasa zvoti ufa mangwana. Ukabatwa shuga nhasa zvoti ufa mangwana. Unogona kutata makore uinayo usingazvizivi.
Asi Dr. Mombesheora, vanoti chirwere chekorera chakakwanisa kuparadzwa nenzira yekupa nhomba yekuchidzivirira. Nemari yemitero yakadzikwa nehurumende gore rino yakaita seshuga tax yavakatarisira kubva kuhurumende iyo ichatenga mishina yekupisa magomarara. Izvo vanoti zvichaita kuti magomarara akasike kurapwa asati apararira nemuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropa fadzo mapimidze.
Yave nguwa yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndiroda kutaura nenyaya yekuMozambique. Mozambique iri kuratidza pachena kuti Frelimo yakadyiwa maelections. Dai Frelimo yakahwina, ngadai tiri kuonawo vanhu vanopindawo mustreet vachitaiwa kasakanganise kutongwa kwenyika. Nekuti takavhota. Hapana kana mumwe chete ari kumira mustreet achida kudefenda vhoti yeFrelimo. Vanhu veopposition vari kupinda munzira vari kudemonstrate nekupwanya zvinhu. Vari kuzviita izvozvo nekuti vatosvika pastage yekuti vagumbuka. Havasina vachateerera.
Mamuka sei, mamuka sei mburi Zimbabwe, Studio 7, tenze neMozambiki. Hakuno kuMozambiki, zvakaoma zvindu, zvakaoma. Vantu vari kufa vantu. Tinobvisa pa hondo ya 16 years iya, vane vantu vakafa muno, tenze nevane kuZimbabwe vakafa muno. Asi mukonzeresi wezvese, ndo government yeFrelimo, isikari kubuda pamupando. Kaisire Vinasi, ndo akawina. Kwete zvanotaura zvokuti, hachabu akawina, hachabu kuwina kupi.
Hallo Studio 7, hallo Studio 7. Kuno tapindwa nezhara man. Zhara inotiitsa mvura yedzi kunaya, ngombe dziri kufa, dziri kurima nemapadza emavoko, dzigaufe jaijai. Upo wacho huri kudhura. Devamunanga kugwambozama kudiridza zvunhu zvavo pakaipa. Vane zhara kuno kuwadi 17 kumwe nezi uko. Ndinyu wenyu wamazuva ose chemhere.
Pamusoro yevajo vakandimiri, ini ndiripo pakuda kutaura pana vachamisa apo. Vasakanga mashoko akataurwa neZANU-PF vachibva kunogadza president weBotswana. Vakati takamirira kuti vachamisa vabudise zita repati yavo tigokwanisa kuikrasha zita repati yavo. Zvino vadhonzegwa padhuze kuti vatungamirire chikwata chemuHarare ichi. Vakomana vachamisa ngavatange kuona zviri mberi. 2028 havaisviki vakaita zvokutamba. Ngavayangarire rimemba kuna vatsvangirai kuti vatsvangirai vakadiwa. Ngavari mhembe ipapo vatsvangirai vakadiwa. Vachamisa kuona zviri mberi. 2028 mukazotamba hamisviki.
Makadii paStudio 7. Ndinokukwazisai vashamarari vepaStudio 7 mune chirongo chakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kukurukura nezvemabasa akabatwa nevaimbo wemutungamiri weAmerica vaJimmy Carter avakashaya nezuro Svondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakawanda munyika vanobatana neAmerica nepasi rose mukuchema vaimbo wemutungamiri wenyika iyi vaJimmy Carter avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.